I get it.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wemuvhuro, mbudzi 29, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reWorld Health Organization royambira kuti mhando itsva yechirwere cheCOVID-19 yeOmicron inogona kukonzera matambudziko makukutu pasi rose. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCOVID-19. Mukuru weZimbabwe Investment and Development Agency vaDouglas Munatsi vashaya nhasi mushure mekutsvira mumba muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reWorld Health Organization rayambira kuti mhando itsva yechirwere cheCOVID-19 iyo pararira zvakanyanya yeOmicron inogona kukonzera matambudziko makukutu pasi rose. Mhando yeCOVID-19 iyi yatove munyika dzakaita seSouth Africa, Botswana, Britain, Canada, Hong Kong, Australia, Israel nedzimwe. Mhando iyi yapa kuti nyika dzakawanda dzirambidze vashanyi kubva kuZimbabwe, South Africa nedzimwe nyika. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzichiri kuongorora kuona kuti nhomba dziripo dzingashanda here kudzivirira mhando itsva iyi. Asi imwe kambani inogadzira nhomba yeModerna inoti mukutanga kwegore rinouya inenge yava ine nhomba yekurapa Omicron. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vakambotungamira chipatara chechitungwiza uye vari munyori musangano reZimbabwe Medical Association, Dr. Enoch Maida, tikatanga nekuvabvunza kuti sei chirwere cheCOVID-19 chichiuya nemhando dzakasiyana-siyana.
Tinotenda nomubvunzo wenyu, muchaona kuti tachiona wemhando yevirus utachiona wakazikanwa kubva kare kuti kana ukati gare-gare hunoshanduka pamamiriro aho, uye izvi zvinoita kuti kurapika kweutachiona hwemhando yevirus kusava nyore. Ndosaka muchizoona paine kurudziro yokuti regai muviri ubatsirike kuti uite masoja anokwanisa kurwisana noutachiona hwevirus.
Saka poitwa sei Dr. Maida kudzivirira kupararira kwechirwere chacho?
Kazhinji kazhinji muchaona kuti utachiona hunoda kuti vanhu vabaiwe nhomba kana kuti vaccine inoita kuti muviri ubatsirike kuti ugadzire masoja anenge akanangana noutachiona hwevirus ihwohwo. Ndokuti kazhinji vanhu vakwanise kurapika zvizere. Mapiritsi angavapo hongu, asi kazhinji kazhinji vanhu vakawana nhomba dzinoenderana noutachiona hwevirus ihwohwo hunenge huchida kurapika zvinobatsira zvikuru. Izvozvo ndo zvinoita kuti muone kuti nyangwe vana vachizvarwa vachikura zviya vachi vadiki vanobayiwa nhomba dzakasiyana-siyana dzinenge dzichienderana nezera ravo.
Chinangwa chinenge chiri cheyapa?
Kuitira kuti vakwanise kubatsirika kuti vawane masoja emuviri anenge achinangana neutachiona hwemavhairasi akasiyana anokonzera zvirwere zvakasiyana-siyana. Izvi ndizvo zvinoenderanawo nyangwe neCOVID-19 ivhairasi inenge iriko, asi muchaona kuti inoshanduka pamamiriro ayo. Ndosaka muchiona kuti tinenge kunenge kuchipiwa mazita akasiyana-siyana. Yamboya ichinzi Beta, yamboya ichinzi Delta, yamboya ichipiwa zita ripi. Iko zvino tava nekamhando kari kutarisirwa kanonzi Omicron keutachiona ihwohwo hweCOVID-19. Vamwe vano katika B11529. Asika utachiona wakaonekwa, wakatanga kuonekwa pa Botswana, waonekwa mu South Africa, watekeshera imunana Gauteng province ku South Africa. Iko wachiona kuti akamhando akake utachiona we COVID-19 virus. Tutachiona hunenge hunokurumidza kuti pararirei kudarikidza dzimwe mhando dzadarika, uye hunokwanisa kukonzera kurwara kwakati simbei.
Asi pane ruzivo here rwakanyatsokwana kuti kamhando aka kanga kwanise kurapika sei kana kuti kudzivirirwa sei?
Vanhu vachiri kuita tsvakurudzo kuti vanyatse kuona mamiriro eutachiona ihwohwo hwemhando iyoyi, uye kuona kuti hunganyanya kukonzera kurwara kwakadii pamunhu kana akabatwa nahwo. Asi muchaona kuti kurudziro inenge ingoripo ndiyoyo yokuti vanhu ngavabayiwe nhomba, vanhu ngavavhaksinetwe kuti vabatsirike kuti vawane kudziviririka nyangwe pamhando dzakasiyana-siyana dzemavhairasi dzinenge dzichiuya saidzodzi.
Vakambotungamira chipatara chechitungwiza uye vari munyori musangano reZimbabwe Medical Association, Dr. Enoch Maida, vari parunare muHarare. Vagari vemumasvingo varugara vakabatira hana maoko mushure mekunge vari kudzidzira urayiridzi makumi masere nemumwe vabatwa nechirwere checovid-19 nemusi wemugovera mudhorobha iri. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wemumusha weHillside, amai Jesse Mungu, vanoti vari kutya zvikuru sezvo vachigara nevana vanodzidza pachikoro ichi.
Saka ini ndirikuti semugari dai vahurumende yakurumidza kuona zvekuita kugadzirisa kuti chirwere ichi chisapararira, nekuti izvozvi zvinhu tiri kuona kuti vanhu vese vapanika nenyaya yekuti hatisi kuziva kuti vana ava vabatwa vatesta positive haisiyo here new variant, uye toda kuziva kuti hurumende iri kuti chii nenyaya yemabhodha.
Mukuru wechikoro cheMasvingo Teachers College vaBenson Mutambudzi varamba kutaura nevatori venhau nezvedambudziko iri vachiti bazi rezveutano ndiro chete rinokwanisa kutaura nyaya yacho, asi sachigaro wesangano rinozvimirira roga rinorwira kodzero dzevanhu munyaya dzezveutano recommitted working group on health Masvingo, amai entrance takaedza vati hurumende inofanira kutora matanho akasimba sekuti vanhu vari panze vasapinde pachikoro ichi, uye vari mukati vasabuda achisangana neveruzhinji senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi.
Zvinoti pakusiya nokuti vazhinji vevanhu vanobva paMasvingo Teachers College, vamwe vanobva mudzimba kungange vashandi vacho havagaripo, vane vachishanda vachibva mumarokesheni emumasvingo ebhei. Zvinoreva kuti panotoda kutogwa temo wakasimba kutarisa vaya vanobva kumba kutoti vatestiwe kuti havana here, uye kuona kuti ivavo varimo vagara mukwarandaini.
Nekuti Masvingo sezvairi inzvimbo inosangana vanhu vakawanda vanobva Joni vanobva kupika, zvingatopa kuti Masvingo izova red spot yakasimba.
Mutauriri wekomiti yeCOVID-19 task force Masvingo vaRogers Irimai vati uwandu hwevabatwa nechirwere ichi unogona kukwira nhasi sezvo kuri kuitwa vheneko yevamwe vadzidzi vadzidzisi nevashandi vepachikoro apa.
Dambudziko remacases eCOVID-19 muprovinsi yeMasvingo riri kuratidza kuti raakutanga zvekusimuka. Izvozvizvi tiri kuona paMasvingo Teachers College tine vana vanosvika iwo 81 vakaita positive Friday neSaturday. Matesti achiri kuenderera mberi, nhamba iyoyi inogona kukwira kupfuura ipapo. Dambudziko irori raita kuti tione tese kuti COVID-19 tichinayo mukati menyika.
Vairimai vati hurumende haisati yazivisa kuti mhando yeCOVID-19 iri pachikoro ichi ndeipi, sezvo vakamirira kuudzwana namazvikokota vari kuHarare vari kuita ongororo pari zvino. Vamwe vagari vakaita savaHardlife Tangai vanoti hurumende inofanira kuona kuti nzvimbo dzekutandarira dzeveruzhinji kunyanya mabhawa dzambovharwa, sezvo vana vazhinji vezvikoro zvepamusoro vachishanyira nzvimbo idzi munguva dzekupera kwesvondo kundotsvaka mafaro.
Vana vazhinji vacho vamwe vanouya kumabhawa vatizvitandarira mabhawa hatisi kuskriniwa, vatingopinda totingopinda mumba. Saka zvinototyisa, zvichakonzera kuti korona zvari mumasvingo mose nemumalokesheni, nekuti vamwe vacho ipapapa ukatakuti hazvine vana vegreat Zimbabwe ende hapana akomodesheni nekuti vanovakomodhedzwa vari panzvimbo 1. Saka zvinotityisa isu, tachitarisira kuti hurumende dai yambovhara mabhawa kuzo furaho kana zvinhu zvanaka.
Vamwe vagari vanoti dai hurumende yambovhara zvikoro vana vachidzidza pamadande mutande. Zvichakadaro, bazi rezveutano rinoti nezuro hapana munhu akafa nechirwere cheCovid-19 munyika, zvichisiya vakafa kubva pachatanga vachiri zviuru zvina nemazana manomwe nemashanu 4705. Vanhu makumi mana vakabatwa nechirwere ichi, zvasiyawo vabatwa nechirwere chibva zvachatanga kupararira vave zviuru zana nemakumi matatu nematatu nemazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nemumwe chete. Vanhu vabaiwa nhomba kekutanga munyika vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana manomwe nemakumi manomwe nemakumi matatu nevaviri 3,770,032. Vabaiwa nhomba yepiri vari mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe ane vanomwe nemazana masere nevasere 2,997,808. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba mukupera kwazviita. Ndakamira Studio 7 Masvingo. Dini Godfrey Mtimba.
Bato MDC Alliance rinoti mapurisa kubiriri kuchimanimani mudunhu reManicaland arambidza kuitwa kwemusangano weutungamiri webato iri mudunhu diki kana kuti district executive muward 17 achipa zvikonzero zvisina kujeka. Mutedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaGift Ostalo Siziva vanoti musangano uyu wanga usingadi mvumo yemapurisa kana kusungira kuti bato ravo ritangira vazivisa, sezvo wanga usiri musangano wanga uchiitirwa pajekerere asi kuti pamusha pevanhu. Studio 7 yakundikana kubata mapurisa ekuchimanimani kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi mutauriri wemapurisa nyika yose Assistant Commissioner Ponyati vaudza Studio 7 kuti vanga vasati vanzwa kana kupirwa nezvenyaya iyi. Vasiziva vaudza havo Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti zviitiko zvakadai zvinoratidza kuti hurumende haisi kuda kuti bato reMDC Alliance riite misangano yaro, sezvo iri kutya kubviswa pachigaro musarudzo neMDC Alliance.
Vanhu yashedza mapurisa kuti amise musangano wedu wanga uchiitwa ine private residence. Patanga tine maleaders edu ari about 20 vachiita musangano wedistrict executive kupiriri kuManicaland kuti tichionesana mafambiro atinoita semusangano. Saka ndodambudziko ratiri kusangana naro.
Manga makapiwa mvumo here nemapurisa yekuti munge muchiita musangano iwoyu?
Musangano wekudzimba hauni clearance from the police nokuti mutemo uri very clear. Law and order maintenance exiri clear pakuti misangano inopikwa ndeipi. Misangano inoitwa pachekerere yatinoti mapublic space ndo misangano inofanira kubhukwa, asi vanhu vanobvumidzwa kuti vaite misangano muzimba.
Pane vasungwa here pachiitiko ichi?
Parezvino mapurisa anga achitaura nedistrict leadership yavaenda questioning but hapana munhu wanga achinzi atosungwa. Ndo ripoti yatinayo kuno kukunishwa.
Imi sebato maona sei chiitiko ichi uye chinosiya papi kushanda kwenyu sebato munyika?
Munyika muno ndo nyaya achitaura kuti MDC kuzanupf ibato rakatobhanwa nekuti havati kuti vanhu tiite musangano wedza misangano muhombe kana musangano mudiki, nekuti ZANUPF iri kuona kuti vanhu veMDC Alliance iri kutungamirwa navachamisa vakaramba vachiita musangano. Munogona kuita problem panyaya yekuti varamba vakagadzirira pachigaro chehurumende, asi isu tinoenda mberi nemusangano yedu nekuti veMDC ipolitical party yakarejista iri pamutemo, haisi yebhandi political organization.
Mutauriri weMDC Alliance vaGift Ostalo Siziva vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7 muHarare. Mukuru weZimbabwe Investment and Development Agency kana kuti ZIDA vaDouglas Munatsi vashaya nhasi mushure mekutsvira mumba muHarare. Vamunatsi vanonzi vatsvira mumba mu9th floor pana 5th street naJosiah Tongogara Avenue muHarare. Mapurisa anoti achiri kuferefeta chakonzera moto uyu, uyo wanzi watanga nenguva dza4 mangwanani. Vamunatsi vakamboshandira banga reBank ABC. Mumashoko kuvatori venhau, sangano re Northfields Owners Association rinoti vamwe vagari vadaidza motokari dzekudzima moto dzefire brigade, asi hapana zvadzakwanisa kuita kubatsira vamunatsi kunze kwekungoona kuti moto uyu haupararire kune dzimwe dzimba. Vamwe madzimai emudunhu remashonaland west aishungurudzwa nevarume mudzimba akawana rubatsiro rwekudzikamisa pfungwa kana kuti counseling pamwe nemari dzekuvamba mabasa ekuzvishandira nemaoko. Madzimai aya anoti upenyu hwavo hwashanduka kubva zvavakatanga kuzviitira mabasa avo. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Madzimai aya ave kusvika makumi matanhatu ari kupfuya huku dzekutengesa mazai pasi pechirongwa chinotsigirwa nesangano rakazvimirira reFamily AIDS Caring Trust kana kuti FACT, rinoshandira une National AIDS Council kana kuti NAC pasi pechirongwa chinonzi Safe Place. Mumwe mudzimai wekunoton amai Chenai Chipuriro ava vairohwa nemurume wavo pose paiuya akadhakwa kumba vanoti upenyu hwavo hwashanduka zvakanyanya kubva zvavatanga kuchengeta huku dzemazai ayo vanotengesa vachiwana mari yekutenga zvekudya izvo vaigaronetsana nemurume wavo. Mumwe wemudzimai ari kuchengeta nekutengesa huku ndiamai Irene Gweshe vanoti vave kukwanisa kuriritira mhuri yavo.
Chirongwa chindakachifarira zvisingaiti nekuda kwokuti maproblems angaanyanya kutiwandira ndeyekuti iwo mukadzi tisingashandi baba ndo vanenge vachiita ubasa, saka pavanongozouya nemari chete vakutaura kuti ndakuda kutinotisa kuti chichi zvese vaibva vatanga kutokopota hondo yototanga.
Amai Chupika Ichiwashira vanotiwo vainge vave nechirwere chemoyo kana kuti BP nekuda kwekushungurudzwa vanoti
hai zvine zvinhu zvese zvapari nani zvaanani nokutoti ndotoona kutoti kurwara kwacho kwatodzikira ndakuswera nichiwana zvokuita. Baba vavo vakauyawo vanotosvika vachitoonawo kuti huku dzacho dzatoswera sei dzadii dzadii havachachazve zvokuti ukasvika mune chimbopopotedzana.
Mukuru weFACT mudunhu remashonaland west amai Virginia Tausa vanoti Safe Place chirongwa chinosangana madzimai nevanasikana vachikurukura matambudziko avanosangana nawo mudzimba.
Iproject yeSafe Space, Safe Space inongoreva kuti nzvimbo yakasunungoka, nzvimbo isina mhirizhonga yatinoshanda nemadzimai nevasikana kudzivirira kudzikisira dambudziko remhirizhonga mudzimba.
Amai Tausa vanoti sangano ravo rakaona kuti kubatsira madzimai nemashoko chete pasina chekubata hakuna zvakunobatsira.
Saka takaona kuti program iyi kunowanikwa zvinhu zvakawanda, counseling yokuti kana ndave ndine dambudziko rangu ndinobatsirwa, asi kana ndabatsirwa nedambudziko rangu nevamwe vatakatrena tinobva tachiwana futi zvekuita. Vamwe vari kuita zvehuku, vamwe vari kuita zvemazai zvakasiyana siyana, kumareserve vamwe vari kutoita zvembudzi nenguruve.
Chirongwa ichi chakatanga nehuku zana nemakumi mashanu dzakapiwa madzimai gumi nevashanu avo vakadzichengeta ndokuwanda kusvika pamazana manomwe nemakumi mashanu. Vakapawo mamwe madzimai gumi nevashanu hukuzana nemakumi mashanu kuti vatangewo bhizinisi ravo. Izvi ndizvo zvinoitika nguva dzose zvopa kuti madzimai akawanda awane chouviri. Amai Tausa vanoti madzimai akashungurudzwa chete ndiwo anopinda muchirongwa ichi. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nengo dzedare reparamende muAmerica dzakatarisana nebasa rakawanda rinofanira kuitwa mukupera kwegore. Izvi zvinosanganisira budget remari inosvika matrilioni maviri rakaparurwa nebato remaDemocrats, asi pasina kunyatsowirirana kuti ritambirwe. Mari iyi yakanangana nezvinhu zvakaita seutano, kubatsira mhuri uye kushanduka kwemamiriro ekunze. Rimwe dambudziko rakatarisana neCongress nderemari inoshandiswa nehurumende, sezvo chibvumirano chenguva pfupi chakaitwa muna Gunyana chosvika kwamvura yacheka makumbo musi wa3 zvita. mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika. Vamwe vanhu vakaremara muSouth Africa vane muviri usingakure vari kuchema chema kuti zvivakwa zvemunyika iyi hazvina kugadzirwa zvichitarisawo matambudziko avakatarisana navo zvekuti kuti vapinde mune mamwe mahofisi zvinonetsa zvikuru. Rimwe sangano riri kubatsira vanhu ava rinonzi Little People South Africa rinoti kuwanawo kana nyanzvi munyaya dzezveutano dzinobatsira vanhu ava zvinonetsa zvikuru kumaruwa, zvinoguma zvopa kuti vakawanda vaende kunotsvaga rubatsiro kuJohannesburg neCape Town. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere chegoma mutezo huri kuramba huchikwira zvakanyanya munyika, zvinonzi zviri kukonzerwawo nezvirwere zvemwoyo kana kuti blood pressure uye chirwere cheshuga. Kiri Mudzamiri anotipanyaya inotevera.
Vanhu vanodarika mamiriyoni mazana matatu kana kuti 300 million pasi rose vane chirwere chemoyo chinogona kuti vagume vaoma mutezo. Pavanhu ava panawo vaobet murwira vanobva kwanyashanu kubuhera. Vamurwira avo vari kugara nemwana wavo muHarare kuSouthly Park.
Ndakarohwa neBP 1981 ndikaiswa muHarare ndakafa. Kazomuka nayo 92 ndichibvandarongwa neshuga. BP inokwezva shuga andibvandarongwa neshuga muhospital imo tambudzika. Kuzosvika 94 ndichibvandaritaiswa apo enda ndatovaka kamba kangu pamusha. Kuzoti 2018 ndichibvandarongwa nestroke muna April. Kubva 2018 April nanhasi ndinongo kurushika nayo stroke. Zvino zvese izvi yanga yakutondiita maronda, yanga yakutoita mhopu. Saka ndiri kungoshupika. Stroke yakandirova 2 times, yakatanga kurova musana ichibva yazorova rute rwese kubva kumusoro kudai.
Nyanzvi munyaya dzezvemitezo vahealthcare Simbiru Chourombo vanoti kuoma kwemitezo kunokonzerwa netsinga dzinenge dzabvarukira muhuropi.
Munhu paanoita stroke mitezo yake inooma, kwete kuti mitezo yacho ndiyo inenge yakanganisika. Huropi hwake ndounenge hwakuvadziwa nestroke. Saka kunyange achida kufambisa mitezo, mitezo inoramba kufamba nekuti huropi kunobva pfungwa manzwiro zvinenge zvavhiringika. Saka stroke kazhinji inokonzerwa muvanhu vatema nehigh blood pressure. High blood pressure inokwanisa kubvarura tsinga dzeropa muuropi. Saka ndozvinoita kuti stroke ikonzere mitezo kuoma.
Vachorombo vaendera mberi vachiti
saka kana munhu akasarapwa blood pressure iyoyo zvinoreva kuti anokwanisa kutoita imwe stroke, nekuti honzero yeblood stroke inenge ichiripo. Saka chikuru kurapa zvinokonzera stroke kuti usazoita imwe stroke. Uyezve kana waita stroke, physiotherapy inobatsira kuti udzidzire futi kufamba, kuzvichengeta, kugeza nezvakadaro. Hairapi stroke, inobatsira kuti udzidzire kuita ngo watove mwana ari kudzidzira kufamba nekugara. Ndo manakiro ephysiotherapy.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Josepha Chiripanyanga vati zvakakosha kuti vane zvirwere izvi vadye chikafu chavanenge vakurudzirwa navana chiremba.
Stroke azvoro tikaita stroke nhasi hauchakwanisa kuita imwe stroke zvakare. Kana BP karamba yakakwira iro inga konza stroke yekutanga, unokwanisa kuita stroke yepiri. Saka imagine kuti wakakuvara pa point 1 kubva nokukwara futi pa next door pacho nenyaya yeBP, panobva paita worse. Saka ukaita mastroke anotedza, ukaita stroke kutanga zvoita chipiri, ukaita chitatu, machances ako ekusurvivor mastroke aya anoita mashoma. Ndisati tikurudzira kuti kana ukanga waita stroke tonyatsokurapa. Kana iri BP toicontrola ita normal kuti usaite zvakare imwe stroke. Kana iri shuga toicontrola ita normal. Kana iri cholesterol toidzikisa ite normal kuti usaite zvakare imwe stroke.
Ko munhu angaziva sei kuti ave kuda kuoma mutezo? Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti munhu anogona kutanga kunzwa kupera simba, kutadza kusimudza ruoko uye kutadza kunyemwerera zvakanaka. Kazhinji zvinoitika kudivi rimwe chete remuviri. Vanhu vanogona zvekare kutadza kunzwa uye kutadza kutaura zvakanaka vachikweva mazwi. Vamwe vanotadza kumira zvakanaka kana kutadza kumedza. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti kana zvadai zvakakosha kuti varwere vamhanyiswe kuchipatara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Murie Nhabvu iri kuchema, mutambi wenhabvu wepagedhe wechikwata chetriangle Ronald Mudimbu, uyo akashaya nezuro mushure mekurwara nechirwere chekuoma mutezo mwedzi wapera. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Chekwata chetriangle charwadzikana zvikuru nekushayikwa kwaMudimu, uyo akashayika vachangobva kurova Dynamos 1-0. Muraridzi wetriangle Taurai Mangwiro anoti murese yemashuga Sugar Boys eri kushaya kuti chii chaicho chaitika mukushayika kwemutambi uyu.
Tine urombo kuzivisa nezve kushayikwa kwaRonald Mudimu, kokipa wedu akashayika nezuro. Tinonzwa kurasikirwa zvakanyanya sechikwata.
Mangwiro anoti Mudimu mutambi aiteerera vararidzi vake nevakuru kwaari achitsvaga mazano eupenyu.
Mushandi anga achishandika naye zvakanaka, anga achiteerera varairidzi. Unhu hwake huri hwakatwasuka uye anga achiita zvakanaka chose mune zvizhinji zvaanga ari kuitira chikwata chedu.
Panguva iyoyo triangle yanga ichangobva kupemberera yarova Dimbare 1-0. Dimbare netriangle dziri pachinhano chechipfumbamwe yakaenzana nechicken in pamwe nezpc Kariba pamapoints matanhatu. Pamusoro pavo pane Black Rhinos, Blauwe Chiefs, Herentals neNgezi Platinum Stars pamapoints mana. FC Platinum Stars ndiwe riri kutungamira makundano aya pamusoro peManika Diamonds nezvibodzwa, sezvo zvikwata zviri izvi zvakaenzana pamapoints matanhatu. Zvikwata zviri pasi pasi mugungano iri iTenants, Capes United, Wawa, Cranbourne Bullets, Harare City, Blauwe City, Highlanders neYada. VePSL havasati vazivisa kuti kune mitambo yeligere svondo rino uko kune fainari yeChibuku Super Cup. FC Platinum neNgezi Platinum Stars ndidzo dziri kusangana mufainari iyi nemugovera kumandava stadium kuzvishavane. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa cheLive Talk naHPM Nasi Manheru tiri kutarisa nyaya yechirwere cheCOVID-19 chochikirwa kuti chinogona kutanga zvakare kupararira zvakanyanya pasi rose. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Panoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175, 7255 pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Sangano reWorld Health Organization royambira kuti mhando itsva yechirwere cheCOVID-19 yeOmicron inogona kukonzera matambudziko makukutu pasi rose. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCOVID-19 munyika. Mukuru weZimbabwe Investment and Development Agency vaDouglas Munatsi vashaya nhasi mushure mekutsvira mumba muHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Amukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 29 kuLwezi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Zikhala ezimathonsi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kweleBhilithani ebese zithenge amatikiti endizamchina ukuba ziyedlalela ikhefu leKhilisimusi lezihlobo ekhaya ngemva kokuqhamuka komkhakha omutsha weCoronavirus eSouth Africa. Uhlangothi oluqondisa ukulotshwa kwemihloliso olwezimsek luthi izikolo sezilungele ukuthi kulotshwe imihloliso kaGrade 7, Form 4 lo Form 6. Ukuqalela mhlanje abikwa esekubanga eliphezulu amalungiselelo awukunanza ilanga lokuqakathekisa ele World AIDS Day mhla ka 1 kuMpalakazi. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Zikhala ezimathonsi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kweleBhilithani ebese zithenge amatikiti endizamchina ukuba ziyedlalela ikhefu leKhisimusi lezihlobo labangane ekhaya ngemva kokuvinjwa kwendizamchina ukuthwala izihambi ezivela ngezansi yeAfrika ngamazwe angentshonalanga agoqela eleBhilithani, iMelika namanye aweYurophu. Lokhu okusolwa ngabaningi kwenzakala ngemva kokufunyanwa womkhakha omutsha weCoronavirus oweMicron kweleSouth Africa. UEzra Chisa Spanda usethulela lolu daba ngocweleyo.
Yatsho ingoma yathi sekuphinde kwaba njalo lonyaka. Ngomnyaka ophelileyo ngasikhathi sinye, iningi labantu abahlala kweleBhilithani lehluleka ukuya ekhaya livinjwa imithetho yafakwa nguhulumende wakulelo enqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19, kwathiwa abantu bahlale phansi bangayindawo. Balungiselele njalo lonyaka. Nanku omnye umkhakha obizwa B.1.1.529 ovundululwe kwele South Africa. Amaphupho honke asephelele phansi ngoba uhulumende weBrithani sevalile njalo indiza eziya eZimbabwe neSouth Africa. Unkosikazi Sisa ose ohlala edorobheni leLondon uthi usephelelwe.
Thina abanye besesithengile amatikiti endizamchina vele sesilungiselele nje uhamba. Tikitiki nampo besivalela phandle. Ngibuhlungu kakhulu ngoba indawo yokuthi baphonga ukuthi basivalele nje. Basifake ku red zone just like that. Koze kube nini siphethwe kanje.
Omunye obekhalela ukuya ekhaya ngekhefu leKhisimusi uNkosazana Christine Ncube weDorobheni leDublin kwele Republic of Ireland.
Uyazi ngimadanelo mavi bengithembele ukuthi nizahamba ngekhaya ngiyebona lapho kulele khona ubaba. Pho indiza sezivaliwa sakwanisa futhi ukuhamba. Sekuzaba iproblem futhi ukuthi sithola ama refunds ethu kuma airlines ngoba indaba le COVID sisithwalise nzima bese sithembile ukuthi sibe selemuli zethu ekhaya kodwa ke hayi kwahlule futhi.
Umnumzana Khumbu mabaso wedorobheni leLeicester uthi uMadolo Manzi ubelungiselele imuli yakhe ukuya kwenza umcimbi ekhaya bahlabe imbuzi bajabule uhlangana lesihlobo. Bemiraba kateke namhlanje ntambama.
Sithola ama email ekseni ukuthi ama ticket ethu secanceliwe no refund. Sithola ngama refund kubuhlungu kakhulu lokho ngoba bengithenga ama ticket ami lemoli yami singu 5. Imali yonke idliwe ngama agency. Besicabanga ukuthi sizoba labazali lemoli zethu ekhaya khona ngale sikholise. Asikwazi ukuthi sizoyenza kanjani ngoba lasemsebenzini besithetha ama holiday. Sizitshela ukuthi siyaba sisekhama sesiyaba siloko sibhoda ngendlu khona apha emakhazeni.
Kulabanye abavele sebefikile eZimbabwe kodwa kusabuyeleki ngoba indizamchina babuya ngazo sezimisiwe. Unkosikazi Belinda Nkomo ukubulawayo kwamanje ubezobika unina owabhubhayo ngeviki epheleleyo ukhala ezimathonsi.
Ngibuye ngisuka e-UK lo mna wami uSihle mhla ka 20 November sizobe kumama osishiyileyo. Bekumele sibuyele mhla ka 30 November kodwa we received emails ukuthi ama flights ethu has been cancelled by Emirates. Ngichiya abantu abama bathathu omncane le 9 months baloyise Birmingham. Sengiphelelwe. Inhliziyo yami ibuhlungu bhuti.
Unkosazana Precious Dube weBelfast eNorthern Ireland unomlayezo kumzawa wakhe oyemhlangabeza kule South Africa osekumele abuyele ekhaya ngoba uMadube kasezi.
Bekumele ngigade ngolwesibili. So bamfakela umlayezo lapha bathi amaframachini avaliwa kusahanjwa awuhambeki. So into ekhona lapha ukuthi ngikwazise mzali ukuthi kwehlule la visiye ukuthi ngihambe ekhaya sengibophile impela izikhwama labantwana sengilungisile sengilungele ukuthi ngiyadonsa ngolwesibili lalonyaka kwehlule ngabe ngikhona lapha.
Baningi kakhulu abantu abathenge amatikiti endiza abafuna kuya ekhaya. Unkosazana Sikoluhle Mzilankata uthi ukujova kwakhe ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 akumncedanga.
Kade sikhangelele ukuthi sizahamba ekhaya siyedlala ikhisimusi labadala labanye abasekhaya. Kubuhlungu kakhulu ngoba xa ungumuntu usuthengile itikiti uzimisele ukuthi uyahamba bavale. Sitshela ukuthi kumele sithathe le vaccine kodwa siyithathile ivaccine yangkhona akusebenzela kusincedi ngalutho besiyithathelani xa ungasincedi.
UMongameli Cyril Ramaphosa wale South Africa ukhuthaza amazwe yasentshonalanga okuhlanganisela iBrithani, i-EU ilemelika ukuthi akhiphe izinqubo zokuvimba indiza lezivakathi ngoba babulala ezomnotho wamazwe eningizimu yase-Afrika kulandela ukutholakala komkhakha we-COVID-19 omutsha we-Omicron. Amakhampani awendizamchina afana labo Emirates Airlines, leQatar Airways bonke bathe bona balandela izinqumo zamazwe lapho abaphaphela khona. Babuye bathi bazabisela imali yonke kulabo abathenga amatikiti. Ngibelesitudio 7 igama lakwa Jesus Banda.
Kunjalo nje omunye wabadabuka eZimbabwe osehlala kwele Melika umnumzana Dan Moyo owethekele kwele South Africa okwamanje uthi usahlolisisa indlela yokubuyela eMelika kulandela isinqumo esithethwe ngohulumende walelo lizwe othi usevimba izindizamchina ezivela kwele South Africa, Zimbabwe, Botswana lamanye amazwe. Umoyo uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ngalolu daba.
Isituation ekhona ngapha ngale new variant abayibiza iOmicron abathi ivele ngapha iqale eBotswana isingaphe South Africa. Esikhoza ukuthi babhane ama-flight aphumayo lapha ukuya e-Europe lase-America. So nginjenje lami nginje lapha ngi-stuck okwamanje but amalanga ami okuthavele bengakafiki. So sengi-check at every day ukuthi ngi-checkele airline ukuthi bathini siya-flya noma si-fly. So okwamanje kule confusion enkulu kakhulu ngoba I think abantu abaningi abakwazi whether bazovunyelwa ukuthi baphume siyazi ukuthi bekuthiwe ama-US citizen kumele avunyelwe ukuphuma kodwa into izoba yinkinga ukuthi ama-flight sokumele ba-rearrange ngoba makuyi ukuthi i-flight ibinabantu abaningi abalapha eMzansi abafuna ukuphuma then abasakhona ukuphuma so kusho ukuthi ma i-flight izobe silabantu abalutshwane so sekumele ukuthi ba-rearrange.
Bathini Moyo ngetikiti lakho kambe uzagada kumba usozugade indizamtsheni?
Okwamanje i-flight time ayikakhanselwa but ungathi ngibona amanye ama-flight akhanselwa so ngilindile lami ukuthi ngizwe ukuthi i-confusion le yaleli gciwane leli i-Omicron le abakhuluma ngayo ukuthi likhuluka i-disruption yakhona izoba nkulu kanganani. Abantu abaningi izolo bebegcwele izolo lakuthange bebegcwele bescrambler e-OR Tambo Airport bezama ukuthi babone ukuthi bangathola iflight ezophuma masinya ukwenzela ukuthi bangavalelwa la kodwa sizwile upresident umongameli uCyril Ramaphosa addressa isizwe izolo esithi no asoza increase i-lockdown or anything efana laleyo. Ukhuthaza nje abantu ukuthi babe more vigilant, bagqoke ama-mask, basanitize, bamake sure ukuthi ababi kuma-large crowds.
Lo umnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe ohlala kwele Melika sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa. Lanxa sokufunyenwe abantu abathile abalegcikwane bomutsha we-coronavirus kwele South Africa lakwele Botswana, eZimbabwe kubikwa lingakatholakali. Ugatsha lwezempilakahle luthi sebeyizigidi phose ezine 3.8 million asebehlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 okulinani eligoqela izigidi phose ezintathu 2.8 million zabahlatshwe amajekiseni omabili i-first le second dose. Uhlangothi oluqondisa ukulotshwa kwemihloliso lwezimsek luthi izikolo sezilungele ukuthi kulotshwe imihloliso ka-grade 7, form 4 lo-form 6 khona okuqalela mhla elizweni. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abezimseki bathi imihloliso lonyaka iqale ngesikhathi seminyaka yonke besithi abantwana balungele ukubonakalisa ukukhalipha kwabo loba nje beqede isikhathi eside bengafundi. Isikhulumeli sezimseki unkosikazi Nikki Dlamini uthi uhlangothi lwakhe lwenze wonke amalungiselelo wokuthi imihloliso iqale namhlanje.
Imbaliso yegrade 7 2021 yezimseki iqalise namhla ngomvulo 29 November. Abantwana ababhala English paper 1 namhla yilo paper elokuqala beze bayabhala baqeda nge-Friday 10 December. Izimseki njengezimseki thina silungiselele ukuthi abantwana babhale. Sikhangelela ukuthi khona abe ole elevo bazaqalisa ukubhala mhla ka 1 December.
Loba nje inhlanganiso ezimele ababalisi zithi lumsebenzi uzobhekana nenkinga. Unkosikazi Dlamini uthi kakula ukuzaphazamisa abantwana.
Izikolo zonke ezazimele zibhalise sikwazi ukuthi babhalisile abantwana and sikhangelela ukuthi i-exam session le izabe ilokuthula abantwana bakwanisa ukubhala baze bayaqeda.
Abenhlanganiso ezifana le-Amalgamated Draw Teachers Union of Zimbabwe ATUS sebeveze ukuba amalunga abo awasoze aphatheke kuhlelo lokuncedisa ukuba abantwana balobe imihloliso uba ama-invigilators. I-ATUS ithi kakula sivumelwano esibhalwe phansi lohulumende esekuba bazabhatalwa njani imali abazifunayo ukwenza lumsebenzi. Unobhala we-ATUS umnumzana Robson Chere uchasise ngalokhu.
The mainstream subjects started on today, but as ATUS we have actually remained clear on our position that we are not going to be taking part in the invigilation of the examination processes up until our teachers are given allowances by ZIMSEC.
Sibone ukuthi imihloliso yabantwana iqalile. Njenge-ATUS sizimisele ukuba asisoze sincedise ekulobeni imihloliso ababalisi sibeze bebhadale imali zabo.
Lokhu kuchazwe ngumnumzana Takamafira Joe owe Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ.
Fundamentally, 55% of invigilators did not turn up for invigilation today. There are twofold reasons given by teachers. A considerable number of teachers claimed that they wanted to give a chance to the ongoing negotiation between the Minister of Primary and Secondary Education and the United Front of Teachers right now.
Ingxenye yekhulu yababalisi kayizanga ukuzencedisa ukubhalisa abantwana. Ababalisi bathe bafuna ukuzwa ukuba uhulumende utheni. Bathe nxa kungela kuzwana lomqhathi abaningi bazakwekela ukuzencedisa ukulobisa imihloliso.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary umnumzana Thawungana Ndoro ufunge wabheja ngeviki edlileyo esithi nxa ababalisi bengekela ukuncedisa ukulobisa imihloliso uhulumende uzasebenzisa labo abangelandaba lokubhadalwa. UNdoro uphinde wathi bakhona ababalisi abaningi abangisiwo malunga enhlanganiso ezithi amalunga azo akasoze aphatheke emsebenzini wokuqondisa imihloliso abazimisele ukunceda uhulumende. Ngomnyaka odluleyo uhulumende wasebenzisa abantu abasebenza ezikolo ukuncedisa kanye lezakhamizi ngemva kokuba abanye ababalisi beyalile ukuncedisa.
Ku-Live Talk namhla sikhangela ukuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 nokunye okwenzakala elizweni. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ele South Africa liveze ukudana okukhulu ngosokusenziwa ngamanye amazwe asezwekazi le-Afrika ukumanyana lamazwe aphetsheya ekuthatheni isinqumo sokuvimba ukungena emazweni abo kwabavela emazweni awezansi eAfrika ngenxa yokuqhamuka kumkhakha omutsha we-coronavirus obizwa ngokuthi Omicron. Umhlangano wabaphathi ntambo bamazwe awezwekazi le-Afrika lele-China oweForum on China-Africa Cooperation uqale namhlanje esigodlweni sele-Senegal iDakar. Lo mhlangano uvulwe kusemthethweni ngumongameli Xi Jinping wele-China ngombiko wakhe womfanekiso wevidiyo awethule ngendlela yenkundleni yebulenjini. Izizalwane zakwele-France ziqalisile ukugada indizamtshina izolo ngobuningi wazo zibalekela impi yomdeni yokulwisana kwabebutho lakwele-Ethiopia labahlamuki besithi Tigray asebesondela esigodlweni salelo lizwe i-Addis Ababa. Baveza imibono ehlukeneyo abantu bakwele-Libya ngesinqumo esithethwe yikomishini ebona ngezokhetho elizweni lelo sokwalisa indodana yowayengumongameli walelo lizwe uSaif al-Islam Gaddafi ukuthi ancintise kukhetho lokudinga umongameli walelo lizwe.
Abikwa asekusibanga esiphezulu amalungiselelo akukunanza ilanga lokuqakathekisa ukulwisana legcikwane lengculaza ele-HIV ele-World AIDS Day elimhlaka 1 kumpalakazi. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo. Ukuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 kubikwa sokubuyisele emuva kakhulu intuthuko ebisisiba khona eZimbabwe yokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesifazana labesilisa kusengezwa ukuhlukunyezwa kwabesifazana lamantombazana ngesikhathi se-lockdown. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo. Inhlanganiso ephathisa abaswelayo ngokudla ye-World Food Program ithi yamukele imali eyizigidi zamadola eMelika ezedlula ezinhlanu 5.7 million eyokuqhuba lomsebenzi emadolobheni lemaphandleni. I-World Food Program ithi imali le inikezwe inhlanganiso ye-United States Agency for International Development, i-USAID, yona esiphathise ngezigidi zamadola ezedlula amachumi amane lanhlanu 45 million dollars. Selokhe umnyaka lo waqalisayo, isiphathamandla se-USAID eZimbabwe umnumzana Zeb Simpson utshele intatheli zendaba namhlanje uthele imelika lizimisele ukuqhubeka lincedisa abalambayo. Omunye wakhe we-World Food Program unkosikazi Francisca Edelman ugcizelele ukuthi imali le izasetshenziswa kunhlelo eziningi ezigoqela ukulima. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomfundisi Angliston Svanda olwela ilungelo loluntu. Lowo ngumnumzana Anglestone Sibanda olwela ilungelo loluntu esixoxe laye ekovulawayo. Wezemidlalo umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu ele-Highlanders uMandla Mpofu uthi sekuseduzane ukuba iqembu lakhe lithole yonke imiklomelo ngemva kokuba lithole okuqala kumncintiswano we-Premier Soccer League. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ndaweni lezinye. Singakehlukani esikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela zikhala ezimathonsi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilithani ebesezithenge amatikiti endizamtshina ukuba ziyedlalela ikhefu lekhisimusi ekhaya ngemva kokuqhamuka komkhakha omutsha we-coronavirus owe-Omicron kwele-South Africa. Uhlangothi oluqondisa ukulotshwa kwemihloliso lezimsek lubika ukuba izikolo sezilungele ukuthi kulotshwe imihloliso ka-grade 7 form 4 lo-form 6 abikwase kusibanga esiphezulu amalungiselelo akunanza ilanga le-World AIDS Day elikhona mhlaka 1 kumpalakazi. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Musithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni ngo-past 6 kusasa ekuseni.
Sikhuthaza ukuthi let's end ama-pandemics including COVID, HIV, let's end ama-inequalities.
Unkosikazi Nyathi uqhubekele phambili ethi lanxa inhlelo zabo zike zaphanjanyiswa yi-coronavirus, inani labantu abaphila legciwane le-HIV alikhuphukanga okwethusayo.
Siyathaba njalo ukuthi njengeZimbabwe sesikhwanisile ukuthi simithe ama-2020 targets where we're aiming at 90% of people living with HIV to know their status, and out of those 90% of them to be put on sustainable at bebe virally load suppressed. Silawayo silabantu abadala abangu 82,305 abakuma ARVs, labantwana 3,652. I-prevalence rate yethu siyehlile kobulawayo sesi almost ku 14% isuka ko 18%. So njengebulawayo ngo 2030 njengelizwe eliyanenisileyo ukuqeda i-AIDS.
Umnumzana Mission Gwafa, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe National Family Planning Council, uthi bazabe befundisa ontanga ngendlela zokuzivikela ukuthelelwa igcikwane le-HIV.
NjengeZimbabwe National AIDS Council, silohlangotho olukhangelane lwezemfundo i-education. Sigxile kakhulu ebantwini abatsha 10 years kusiya ku-24 nabadala nje lapho siyakhuthaza khona ngokufundiswa kokuzigcina kahle lemfundiso ephathelane lokusetshenziswa kwendlela zokuvikela umkhuhlane we-HIV ukuba na ungamemetheki. So mhla wosuku lolo sizabe silama tents esiyabe siwafakile, abantu bebuya bezothola izifundo bethola lezingwalo esiyabe sizinikeza for free. Kungenzakala njalo ukubana sibe lama-services apromota i-family planning esingawanika ngalolo suku. Nxa eza kuba khona sizakwazisa umphakathi.
Unkosikazi Sukoluhle Mthethwa, isakhamuzi sakobulawayo ophila le-HIV, uthi akusafani lakudala ngoba abantu kakusabethusi kakhulu nxa betholakala bele gciwane.
Ananzelela ukuthi ngesikhathi kuqhamuka umkhuhlane lo, abantu abaningi babengakwamukeli njalo besala unatha amaphilisi besithi yikuloya. Ngokuhamba kwesikhathi siyananzelela ukuthi uhulumende wangenela, abantu bathola i-counseling sekunganeno. Abantu sebebalutshwane abafa ngokuyekela amaphilisi njalo sebekwazi ukuthi ukubanjwa umkhuhlane akutsho ukuthi usufile.
Umcimbi omkhulu kahulumende wokunanza lolu suku uhlelwe ukwenzelwa edolobheni leChinoyi ngeviki edluleyo. Uhulumende uphawule indikimba yakwele Zimbabwe yokunanza iWorld AIDS Day emcimbini owenzelwe edolobheni leli. Indikimba yalonyaka ekhethwe yinhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba yokunanza lolu suku ithi ending the HIV epidemic, equitable access, everyone's voice. Ele Zimbabwe lona likhethe indikimba ephansi kwesihloko esithi end pandemics, end inequalities, end
selokhu kwaqhamuka i-COVID-19
Ingcwethi zezempila kahle lenhlala kahle zithi kuvele ubufakazi bokuthi izehlakalo zokuhlukunyezwa ezindlini ziqonge kakhulu ngalesi sikhathi. Lokhu kuphuma ngesikhathi eZimbabwe limanyana namazwe omhlaba wonke ukunanza insuku ezilithumi lasithupha zomkhankaso ukukhuthaza ukuvinjwa kokuhlukunyezwa kwabesifazana lamantombazana owe 16 days of activism against gender-based violence. Unkosikazi Rosine Ncube oyisikhulumeli sebandla le Labour Economic Democrats League uchasisa ngenhlupho ezibhekane labesifazana ngesikhathi se-COVID-19 lockdown.
Iyenza ukuthi i-GBV iyengeze iphansi lonke nje emhlaba wonke jikelele. Ngani? Ngokuthi abantu ba-ade bengala mali, i-special in e-Africa noma singathi e-Zimbabwe. Ngokuthi abantu kabala mali, abantu abaningi bayaziyenzela imisebenzi yawo, abaqhatshwanga, bayaziyenzela bodwa. Ngesikhathi se-COVID-19 umuntu wonke kade esezindlini kade kungela akade thenga. Khonokho kwayenza ukuthi i-gender-based violence iyande ezindlini.
Lokhu kusekelwe unkosikazi Lucia Mathibenga, yena okhokhela ibandla le-People's Democratic Party esithi omama bayancindezelwa kakubi ngalesi sikhathi.
Ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 indawo zokuthakazelela sezivaliwe kumbe sokulama-curfew lokuthi abantu bangahambi-hambi. So abantu abaningi sebetshona ezindlini behlezi lemuli zabo. Khona lokho kubangela ukuthi abanye abantu abaluthwa ukuzonda, abanye abantu kabaluthwa ukuba frustrated ngendaba yokuthi kebenelisi ukuzihambela bekhululekile endaweni lapho abahlala behamba khona.
Igqwetha unkosikazi Lusitshiwasa uthe ukuswelakala kwemali eneleyo yokuzinakekela ngeyinye yembangela yokuhluphana ezindlini.
Economic abuse is listed as a form of domestic violence in the Domestic Violence Act of Zimbabwe. However, it is also a major driver of physical abuse where
ukuhlukuluzwa kwezomthetho kuyabalwa njengeyinye yezindlela zokuhlukuluzwa kumthetho we-GBV. Kwenza ukuba omama behlukunyezwe, obaba nxa besehluleka ukuthola imali bagcina betshaya omama.
Ummeli wephumula edale lephalamende unkosikazi Sichelesile Mahlangu uveze ukuba kumele omama bebambane ukulwisana lodubo lolu.
Sithi thina bomama lamantombazana asibambane nini, singavumi ukudlengula, singavumi ukwenziswa izinto ezisikhipha isithunzi sethu.
Ingcitshi zezenhlala kahle kaZulu zithi omama batshona labo, batshona labo baba ezindlini ngesikhathi seziqondiso ze-lockdown okwenza bahlukuluzane labemuli. Ziqhubeke zisithi kumele kwenziwe okuningi ukuze ukuhlukumezwa kwabomama lamantombazana ngesikhathi se-COVID-19 kulungisiswe. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ukhasi layo ithi umama oyedwa phakathi kwabathathu uyahlukunyezwa ngumkakhe nsuku zonke. Bathi ukuhlukunyezwa kwabomama lamantombazana yikwephulwa kwamalungelo oluntu. Ngimele i-27 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.